izvi hazvina kuitwa ndikati kutaura kudai izvezvi vamugabe vaakutopa mashoko avo kuvhara musangano wecongress saka havana kudoma vatungavateveri vavo vaviri nasachigaro asi zvaitika ndezvekuti vadoma nhengo dzecentral committee munozivani pasi pemutemo pasi pebumbiro rezanup f vamugabe vanopiwa mukana wokusarudza vanhu gumi vanopinda mucentral committee vanenge vasina kusarudzwa kumaprovince saka izvozvo zvaitwa vadoma vanosanganisira mamwe makurukota anga akatadza kupinda mucentral committee kumaprovince avo vakaita savawalter muzembi kumasvingo vasimbarashi mbengegwi kumidlands navasikanyiso njovhu vamwe vadoma vepapo vanosanganisira vajosephine gandia vaabsalom skosana vamudhume muchivende vaguy georgias nemuteveri wegurukota rezvekubudiswa kwamashoko nekutepfenyura vasupamandiwanzira
ko zvanziwo kudii nenyaya yaamai mujuru navamugabe
vavabatabata vakati ivo ndivo vaitovasimudzira asi vanoti vakavasimudzira vakavakurudzira kuti vaende kuchikoro asi vanhu havana kuzofara nezvavanga vakuronga kuda kuvabvisa pachigaro uye vataurawo kuti vakati hatina kumbomurambidza kuti auye kumusangano asi kuti vangorega vega vati hatidi kurwisana asi chatisingadi ndechokuti tibvisane pazvigaro nechisimba
Asi panga pachipowa here umbowo hwekuti mai mujuru vanga vachida kuita izvi kana kuti vanhu vanga vachingorova bembera
vanga vachingorova bembera vachingotaura kuti vanga vakuenda kun'anga vachiitawo nezvinhu zvaangowandawanda asi havana kupa umbowo chaihwo hunoratidza kuti ndo zvange zviri kuda kuitika